tinofanira kukutenda masupporters edu. Takaita maCongress mu-1958 watts, hapana kana upenyu umwe chete hwakarasika. Takaita madistricts edu 210, takaita in 80% of those districts maCongresses are district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo machallenges kumadistricts matatu, kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Out of my elections esataitawo ari almost 2,300. Tangoita maincidents matatu, pakaitika kukuvara kwevamwe vanhu. Kana pane vane mhosva vachadhiriwa nayo. Asi tinotenda zvikuru kuti macongresses edu abudirira. Takuchipinda mumaprovincial congresses, pati yedu imhenyu kumatirinyana enyika. Kwese kwese ndoo nyaya iri kungotaurwa. Vezanu vari kuita kudongorera nepahwindo, vachaita zvavo shohwera manje manje nenyaya yekuda kungobokerera zvinenge zviitika next door. Vari kuita kugeda geda kwemeno, vari kuita kunge vachauya ivo kutozoita macandidates kubato. Tinotarisira kuti bato redu ndorega bato rine masivhiliani muno muZimbabwe.
Tezwe kuna vachiromato
havajonga. Ukaona America yoziva kuti panoungana DC pane mhirizhonga, zvireva kuti muno muZimbabwe ka vanhu zvakutovasemesa. Kupatsanuka kuri kuita MDC hakutari kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General, murume mukuru ane chigaro chinokurumbira MDC vamonzora, vakataura paweekend yanwa vakati shuwa shuwa ndochikwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu. Kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika izvi zvinhu zvinoshamisika. Pane yuti mazimonya, anonzi mazimonya, vanenge vari kumajimu vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa. Izvozvo zvoshaya kuti mavaro kuti MDC anomborevei vakanganwa here. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba oenda kuchipatara oitwa masvira mberi ozobvako, zvoreva kuti musangano wawo wambumba wadambuka. Izvi zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano. Zvoreva kuti discipline hapana. Zvinoshambisika pamafume vachiti kuHarare kupi kuchitungwiza. Chitungwiza inzvimbo hombe ina vatevedzeri veMDC asi vaneta nedzisoko dzemokrasi inotaurwa. Kubhulawayo kuzvimwe chete ndopunga saka mwakuona izvino dzanotezi yakuita kuruzi nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuendera mberi ngaasare. Saka muchiona izvino kubhulawayo MDC yakarakashwa. Kunonzi kurakashwa zvireva kuti ZANU-PF inoramba iri popular nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
Vamafume
yaurai zvano zvekutondishamisa ndechekuti uyo ari kuti economy, economy yava mamvemve. Iko zvino fuel yakakwira, hakuchina kana chiriko. Arawaizi dzasadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vodya nhoko nemuromo, hakuchina chichiri kushanda. Iko zvino makiyu efuel ari muno muZimbabwe asati amboonekwa pasi rese tekeshere. Maprizes asati amboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo tatoda kutaridza vana veZimbabwe, MDC tiri kugadzirisa kucongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure, tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupawa gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF papresidential election, pane maincidensi mashomanene anoitikawo anowanikwawo. Panoitiwa zvakanaka hapashayikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe, asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachiri manzi, kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Tingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwa?
Ndo zvandoreva kuti shuwa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakasvikira nechakudhara. Regai ndizvire pamashoko ataurwa wokuti anzi kwaii vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderiti dendi pano pasi Zimbabwe ringati iro kumakanselas ZANU-PF yakahwina ikatsvaira, MDC haina. Touya kumaMPs, ZANU-PF ndokutsvaira. chovia kumasenators zano pf ndoku tsvaira peni zvombo itika rimwe zvipu tampengo ramaelections rozoti nhasi vachamisa ndovahwina president ivo vakarambwa namacancellors vakarambwa
namavakarambwa
namanyika yese from there
kwenvakawinaakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Adimona. Ndoti aiwa ndoti nekatuzi chokwadi chinogwadza kana chikapindwa pachena.